International News.
Maniraka na kamuri ya Zimbabwe, ino yu Studio 7.
Tushutete nyura tirimu Washington DC. Lingali chwana njani Zimbabwe omuse. Le, yu Studio 7, ewe tulela indaba ezi mkoto nye Zimbabwe.
Sisagaza sise Washington DC.
Nero kana kavatere ritinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro 2015-2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC kuti ezvimwe zvemuchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus munyika unoramba uchikwira apo vakawanda vevari kubva kuSouth Africa varivo vari kuwanikwa vaine chirwere ichi.
Ipangwa ino tipei simba nenjere nemanzwi okugone kunyaradza avavo panguva ino vashayikirwa. Asi ndechinokumbira Mwari kuti varongo muna vatagwa 4 vatamika ngedenda iri ndevechiramba varivo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votungamira vanhu mukunamata, asi vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachiratidza kunyunyuta nematengero avanoita.
Mutongi ati hakwanisi kupikisa zvataurwa nemuchuchisi nekuti anotora muchuchisi semwana anotaura chokwadi. Saka angu pachivimbo chekuti dzimwe nguva uchapupa wacho huripo, asi haasi kuziva kuti huripo here kana kuti kwete.
Madzimai matatu eMDC akapambwa onyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso uye hama dzavo dzinonzi dziri kurambidzwa kuvapa chezvekudya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika yose wasvika pamazana matatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 383. Vapora vave makumi mashanu nevana kana kuti 54 uye vafa vachiri vanhu vana. Vanhu vavhenekwa kusvika pari zvino vadarika zviuru zvishanu nemakumi masere kana kuti 58,000. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mana nevaviri kana kuti 242,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mana nevana kana kuti 6,244. Vapora kubva kuchirwere ichi vanodarika zviuru zana nezvipfumbamwe kana kuti 109,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru zvipfumbamwe kana kuti 7.9 million. Johns Hopkins University muAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere checoronavirus. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nezvina kana kuti 434,000. Vapora vachidarika mamiriyoni matatu nezviuru zvinomwe kana kuti 3.7 million. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatungamira nyika mukunamata nekutsanya kuti chirwere checoronavirus chisapararira nekuuraya vanhu. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vatorawo mukana uyu kushora utungamiri hwavaMnangagwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
vamunanga kwavati zvakakosha kuti vanhu vanamatire nyika yavo nguva dzose vachiti zvindizvo zvavanogara vachiita mudare remakurukota. Vatiwo vanotenda Mwari kuti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 vashoma zvikuru.
We thank our Father God for continuing to suppress death in our nation.
Tinoda kupa kutenda kumusiki sezvo munyika ikwedu musina ndufu dzakawanda dzakonzerwa nechirwere checoronavirus ichi.
Vatiwo vanotenda Mwari sezvo pakava nenguva yekugadzirira kurwiswa kwechirwere ichi chisati chapinda munyika kubva zvachatanga kuChina gore rapera. Vanamatirawo kuti chirwere cheCovid-19 chiwanirwe mushonga uye chisaramba chichitora upenyu sezviri kuitika. Mumwe wevanamata pagungano iri vakamirira mubatanidzwa weZimbabwe Council of Churches vaEfrem Ngadziore vakumbira kuna Nyadenga kupora kwevari kurwara uye kubatana kwenyika.
Panguva ino tipei simba nenjere nemazwi okukona kunyaradza avavo panguva ino vashayikirwa. Asi ndechindokumbira Mwari kuti varongomuna vatazwa foo vatamika ngedenda iri ngevechiramba varivo. Takumbira mambo Jesu kuti vasachawanda vanofa. Tizwei mambo.
Asi mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya avo vasina kuya kugungano iri vatiranga risina kuvakoshera vachiti utungamiriri wenyika unofanira kutanga wagadzirisa ukama hwavo naMwari.
Gore rapera iri muna January pane vakarohwa vakaurayiwa vamwe pane maallegations ema rape cases iko zvinoti nevana vakaabductwa vakatochwa kubulawayo kupane akaurayiwa nemapurisa. Zvese izvozvo zviri kuitika. Then vamunangagwa voti ngatiuye tinamate. Zvino Bhaibheri shoko raMwari muna Isaiah chapter number 1 kubva paverse 18 kusvika pa15 Bhaibheri rinotaura kuti anzi ndinonyangadzwa nekusimudzwa kwemaoko enyu nokuti ari kuyerera neropa ari kudripa neropa.
Izvi zvatsigirwawo nemutevedzeri wemutauriri weMDC vaClifford Hlatshwayo avo vatiwo kunyange zvemunamato zvakakosha yanga iri tarisiro yavo kuti mutungamiriri wenyika agadzirise nyaya dzeuori kuitira kuti nyika pamwe nezvipatara zvivandudzwe kuitira kuti vanobatawa nechirwere ichi vawane kurapika.
Uyai mutsanye, uyai munamate, zvekumanikidzirana zvekudini hazvishandi. Nyika izvozvino chainoda kuti vanhu vawane mabasa akanaka, vawane zvekudya, vawane mishonga.
Mibatanidzwa yemakereke yanga iri pagungano apa inosanganisira Zimbabwe Catholic Bishops Conference, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches pamwe neZimbabwe Indigenous Council of Churches. Zvimwe zvitendero zvanga zviripo zvinosanganisirawo maMuslim, maHindu nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, vanhu vakawanda vanofamba nedzimotokari pamwe nemichovha vanonzi nhasi mangwanani vakundikana kupinda nekubuda muguta reHarare mushure mekurambidzwa nemapurisa pamwe nemauto avo vanonzi vanga vakarinda migwagwa mikuru yose inopinda muguta vachiti izuva rekunamatira nyika vanhu vadzokere kudzimba. Semuenzaniso, vakawanda vanonzi vadzorwa kudzimba vanosanganisira vanobva kumabvuku nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza avanonzi vanga vachidzorerwa pamabvuku turn off. Vamwe vanonzi vanga vachidzorerwa kudzimba vanga vachibva kudivi reku roundabout kuchitiwo vamwe vanga vachipinda muguta vachibva nemugwagwa vachitungwiza vachidzorwa kudzimba nemapurisa anonzi anga ari pamvura chena. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vakabatikana panguva yatavafonera. Asi mutungamiri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha Repassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti vanhu vanetseka chose kuti vanzwisise zvanga zvichitora nzvimbo. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers Women Rights ranyorawo padande mutande reTwitter richiti riri kutambirawo mashoko akawanda kubva kuvanhu vakasiyana-siyana pamusoro pedanho rekurambiswa kupinda muguta iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGoliath pamusoro pevamwe vanga vachipinda muguta vachibva nemugwagwa vachitungwiza vachidzorwa kudzimba nemapurisa anonzi anga ari pamvura chena. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vakabatikana panguva yatavafonera. Asi mutungamiri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha Repassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti vanhu vanetseka chose kuti vanzwisise zvanga zvichitora nzvimbo. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers Women Rights ranyorawo padande mutande reTwitter richiti riri kutambirawo mashoko akawanda kubva kuvanhu vakasiyana siyana pamusoro pedanho rekurambiswa kupinda muguta iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGoliath pamusoro penyaya iyi.
Vanhu vakawanda vadzorwa ichokwadi kuti vanhu vakawanda vadzorwa kuti vasaende kumabasa ichokwadi vanhu vakawandisa zvikuru kwangopinda vashoma vapinda rungwanani kuenda muguta vashoma vapinda muguta guru reHarare pane mashoko atiri kutambira kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vangu vasingape chikonzero kuti sei zvakadai zviri kuita tatombotraya kuti tiponere dispo weHarare tinzwe kuti chii chiri kuitika chikunyatsoitika chikuita kuti mapurisa nemasoja abatira hana mumaoko hapana vatakwanisa kunge tichikwanisa kutaura naye.
Chiitiko ichi chakukanganisai zvakadii sevafambi uye vanhu vanenge vachienda kumabasa?
Nesu tava kutotya kufamba muguta reHarare nekuti hatizive chinogona kuitika kana kuti chii chakumboitika. Takutotya nekuti kana vanhu vachienda kumabasa vodzorwa kumba vamwe vachida kudzoka voramidzwa kudzoka hatizive kuti yava hondo here kana kuti ya state of emergency here. Tatova confused nezviri kuitika muguta reHarare kuti mapurisa nemasoja anogara akabatira hana mumaoko hatizonyatsonzwisisa.
Asi zvingava zvikonzero zvipi zvingaita kuti mapurisa arambidze vanhu kupinda muguta? Nekuti tinonzwa kuti hongu izuva rekunamatira nyika asi harisi zuva rekuti ringava zororo. Kandai riri zororo mapurisa arambidze vanhu kufamba pazororo?
Tayangoita fungudziro kuti senyaya dziri kumakosi dzevanhu vanoita zvematongerwo enyika ndedzimwe dzanga dzichingofungidzirwa kuti dzinogona kukonzeresa dzevasikana vekusungwa. Ndo zvatafungirawo izvozvi sekufamba kunoita mashoko kuti kwanga kune makota anga achipindwa nhasi.
Saka iye zvino zvinhu zvamira sei?
Iye zvino mota dzinotakura vanhu mudzimwe nzvimbo dzatanga kufamba dzisina manumber plates dziri tindedzi vanhu vari kutakurwa vonosiyiwa papoint vamwe vozotambira vachienda kumwe. Ndo zvimwe zvatiri kuona kuti vemakombi vamwe vava kutanga kufamba.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vari parunhare muHarare neStudio 7. Dare remagistrate muHarare nhasi ranyema mukana wekubvisa mari yechibatiso madzimai matatu eMBC anoti muzvare Joanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova avari kupomerwa mhosva yekutaura manyepo kumapurisa kuti vainge vasungwa nemapurisa pamwe nekupambwa mwedzi wapfuura. Godwin Mangusha anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare amai Bianga Makwande varamba chikumbiro chevatatu ava chekuti vatongwe vachibva kumba vachiti vanotenderana nezvakataurwa nemuchuchusi pamwe nemutikiti vari kuferefeta nyaya iyi kuti pane umbowo hunoratidza kuti vatatu ava vakapara mhosva yavari kupomerwa uye vanogona kutongerwa kugara mutirongo kwenguva yakareba. Vatiwo mashoko akataurwa nevatatu ava akasvibisa chimiro chenyika uyewo kana vakapiwa mukana wekubhadhara chibatiso vanogona kutiza munyika nyaya yavo yozotadza kutongwa. VaJeremiah Bhamu nderimwe remagweta evatatu ava uye vanotsanangura zvaturwa nedare.
Mutongi ati hakwanise kupikisa zvataurwa nemuchuchisi sekuti anotora muchuchisi semunhu anotaura chokwadi. Saka angu pachivimbo chekuti dzimwe nguva uchapupa wacho huripo asi haasi kuziva kuti huripo here kana kuti kwete.
Asi vati havana kufara nemutongo uyu uye vachaenda kudare repamusoro kuti rongorore mutongo waturwa nhasi.
Panyaya yebeyo hatina kugutsikana kuti mutongo wapiwa ndiwo chaiwo wakakodzera pamutemo. Saizvozvo tichaendesa nyaya iyi mberi kudare guru kuti rionewo nemamwe maonero justice yayo chaiyo iitwe munyaya iyi.
Magweta evatatu ava achemawo kudare kuti hama nemagweta avo ange ari kurambidzwa kuva pachikafu vari mujere kubvira musi wechishanu uye mutongi amai Makwande vati Zimbabwe Prisons and Correctional Services inofanira kubvumidza hama nemagweta avo kuti vapa pichikafu vatiwo vatatu ava vanofanira kurapwa apo vanenge vari mutirongo vatatu ava vachadzoka zvakare kudare musi wa 26 mwedzi uno mune monyaya vatori venawo French Kore anoshanda akazvimirira pamwe naSamuel Takawira wekambani ye 263 chat avo vari kupomerwa mhosva yekuramba kuteerera mapurisa pavakaenda kunotaura nevatatu ava kuchipatara chavainge vachirapwa vadzoka kudarira magistrate Kumbare vakanzi vadzoke musi wa 25 mwedzi uno apo vachaziviswa kuti nyaya yavo ichatongwa rini mune monyaya dare nasiranzwa chikumbiro chamuzvina bhizimisi vadelish nguwaya chekuti vabvise mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya dzavari kupomerwa dzekuti vakanyepera hurumende kuti kambani yedrugs international yaigadzira mishonga izvo zvakaita kuti kambani ipiwe basa nekambani yehurumende inoita zvemushonga yenatfarm ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muzvare chokozani kupe nasi vadoma dzimwe nhengo kuve mukomiti yenational standing yebato ravo kusanganisira munin'ina wamushakabvu vamoge mutsvangirai apo kunetsera muMDC kuri kuramba kuchenderera mberi. Panze pemuzinda weMorgan Tsvangirai House paitirwa musangano uyu panga paine mapurisa anodzivirira mhirizhonga. Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
Nengo itsva dzapinzwa mukomiti iyi dzaziviswa nevave munyauri mukuru muMDCT vaDouglas Monzora zvichitevera mutongo weSupreme Court pamusangano waitirwa pamuzinda webato iri paMorgan Tsvangirai House. Mumwe wevapinzwa mukomiti iyi ndivaManase Tsvangirai vano vemunin'ina wevaimbo vamutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai vaMonzora vati vaona zvakakodzera kuti vadome vanhu ava zvichitevera kusawirirana kwavari kuita nevari kutungamira bato reMDC Alliance va Nelson Chamisa.
Wekutanga munhu watapo wataappointa ngandava Elias Mudzuri vanova deputy chairman weparty. Wechipiri wataappointa ndava Chimanikire Gift Chimanikire vanova deputy organizing national organizing secretary. Kalipani Pugen a deputy spokesman. Chief Ngovo a deputy treasurer. Gandhi Mudzingwa a deputy secretary for elections. Mukuru mukuru we youth Taisa Shakespeare Mukoi vanomziva semutungamiri aimbova mutungamiri weVanguard ndiye akanga ari mutevedzeri wa Hetmochi Dziwa uyo akabuda mubato redu.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Sachwayo vati zvaitwa izvi mazadza dama hutsi hweForge.
Izvi zvevanhu vanzi vaungana kuva kumuzinda wedu weMorgan Tsvangirai House. Muzinda wavakapamba pakati peusiku nemasoja. Saka zvavaita nhasi izvi kwatiri munechirungu inozinani event ndezvemusoro wakoni hatinei nazvo hazvisi zveMDC Alliance ndezvavo kubato ravo.
Zvichakadai muzvare kupe vati kubva zvino zvichienda mberi vachange vachiita basa ravo vari paMorgan Tsvangirai House.
Tichiona tiri pano nhasi tiri kushandira paHarvest House. Harvest House e-building yeMDCT takatanga kushandira pano muna 2000 and izvinozikana nemunhu wese hapana patichazoenda ndipo patakushandira paHarvest House.
Muzvare kupe vati wavachadzinga nhengo dzeparamende dzichange dzisingatevedzere zvinodiwa nebato ravo idzo dzakasarudzwa dziri pasi peMDC Alliance. Asi veMDC Alliance vakatokwidza nyaya iyi kumatare vachiti bato ramuzvare kupe harifanirwe kubvumidzwa kudzinga nhengo dzebato ravo muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Paita maonero akasiyana muchinhoi nhasi panyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remitemo Panyaya dzinosanganisira kuvhoterwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika musarudzo, kusarudzwa kwevatongi vematare pamusoro edzimhosva nedzimwe nyaya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo kukomiti yeparamende inoona nezvemitemo nhasi muchinoi vaAbraham Nyoni, vanoti bumbiro remutemo harifanirwe kuvandudzwa risati ranyatsoshanda, vachiti vatevedzeri vemutungamiri wenyika vanofanirwa kusarudzwa nevanhu kwete kudomwa nemutungamiri wenyika.
Ndirikuda kudzokera pamusoro pekutanga, pamusoro pavice president, kuti ano vanofanira kusarudzwa napresident anenge apinda. Izvozvo tinoona zvisina kukodzera, nokuti vice president kana president vachinge vabva ndiye anopinda muofisi yapresident. Saka munhu iyeye ngaave anobva kune vanhu, ave anofunda zvido zvevanhu.
Asi nhengo yebato rezanu PF vatatenda chitate, vanoti hapana chakaipa kuti mutungamiri wenyika adome vatevedzeri vake, vachiti mutungamiri wenyika anenge akapiwa masimba paanovhoterwa nevanhu.
Seems very important kuti president vaapointe munhu anenge vachida. Reason being inenge iri issue yokuti ofisi ya president office, saka president anofanira kupiwa masimba yokuti aapointe munhu anenge achida kushanda naye.
Mumwe mugari wemuchinhoi vaStuart Maposa vanotiwo vatongi vematare epamusoro vanofanirwa kuramba vachidomwa mushure mekubvunzurudzwa paruzhinji, kwete kudomwa nemutungamiri wenyika sezviri kuda kuitwa.
Mutungamiri wenyika haafani kunge achiappointa chief justice. Chief justice anofanira kunge achiitwa interview nesu vanhu ipublic.
Amai Kei Ncube veWomen Coalition of Zimbabwe vanoti kuwedzerwa kwenguva yemutemo unoita kuti madzimai 60 vapinde muparamende pasina kukwikwidzwa haufanirwe kupiwa nguva, asi kuti ugare uripo.
Section 124 of the Constitution iri kuda kuamendwa ndeti. Saka it's a temporary thing. Ndandirofunga kuti dai yanga yaita a permanent thing, zvekuti tiwane kuti tikaromba tichinzi vakadzi vari kunzi mune marights akati, then vatazonzi it's a temporary thing. Zvadi kuti tigare tamuita something chiri permanent.
Panyaya yekuti mutungamiri wenyika akwerete mari pasina kuwirirana neparamende, vaDavid Masango vanoti izvi hazvifanirwe kubvumirwa sezvo mari iyi ichizodzoserwa kubva kumitero inobhadharwa nevanhu. Vanhu vakawanda vakaita samai Muchaneta Kambiri vanoti nyika haifanirwe kuvandudza bumbiro remutemo rine chekuita nekupa mutungamiri wenyika masimba, asi iyo nyika iine matambudziko akawanda anoda kugadziriswa.
Chizvaro zvemuZimbabwe pari zvino zvakatarisa nematambudziko mazhinji ekusafamba zvakanaka kweupfumi, utano, dzidzo pamwe nemhirizhonga. Idzi ndidzo nyaya dzinofanirwa kutariswa, dzinofanira kutariswa nehurumende.
Senzira yekutevedzera kuderedza mukana wekutapuriranwa kwechirwere checovid-19, vanhu vapinda munzvimbo yaitirwa musangano uyu yekoksuo vari muzvikamu zvina vasingadarike 50 paboka. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Vagari vakawanda vekudziva resekwa extension vanoti vakatarisana nenguva yakaoma muupenyu hwavo, sezvo vasina mari yekutenga mamask ekudzivirira kuti vasabatwa nechirwere checovid-19. Vagari ava vanoti vanoda rubatsiro kuitira kuti vakwanise kutenga mamaski aya. Kirimudzamiri akashanyira musha wedziva resekwa extension ndokuti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekudziva rasekwa extension amai Alice Rachitauro vanoti vanhu vane mamasiki munharaunda yavo vanhu vanoapiwa kumabasa avo vachizopawo mhuri dzavo. Vanoti kuti dambudziko recovid-19 ripere, hurumende inofanirwa kubatsira vanoshaya.
Mask ndingaida asi chikafu handina, saka kuti nditenge mask handikwanisi kutenga mask, ndinototenga ufu. Dai government yatipawo mamask, toona kuti yatinenge tinayo mari isusu, todi totenga ufu.
Mumwe mugari wekudziva rase kwa extension muzvare Christina Chirodza. Avo vari kuita zvidzidzo ku Midland State University kuGweru vanoti vari kushungurudzika nezviri kuitika munharaunda yavo nokuti vanhu havasi kana kumbopfeka mamasiki aya vachiti havasati vamboona munhu akarwara kana kufa neCOVID-19.
Vanhu havazauye vanotombodawo dzidziso. Vanhu varingoona ungati because hakusati kwamboripotwawo kesi kunoku. Vanhu vanenge vachingoti hakuna.
Panguva iyo vanhu vekudziva rase kwa extension nevamwe vanogara munzvimbo dzakasiyana siyana vari kuchema nerekushaya mari yekuti vatenge zvipfeko zvekudzivirira batwa nehutachiwana hwecoronavirus. Pane sangano remask up Africa iro rine zvirongwa zvekubatsira vanhu zvikuru varombo nemamask aya muAfrica yose. Sangano iri iro rakatangwa kuNigeria ravawo nemumiriri waro muZimbabwe muzvare Rhoda Mandaza. Muzvare Mandaza vanoti vakaparura chirongwa ichi zvaonekwa kuti hurumende zhinji dzemuAfrica hadzikwanise kudzivirira chirwere cheCOVID-19 dzega. Muzvare Mandaza vanoti vakatounganidza vanhu vanosona mamask aya muHarare zvokuti vanotarisira kuwana mamask ekutanga anosvika zviuru zvitatu vhiki rino.
Pavakatanga kufunga nezvemask up vakafunga kuti rega totraya kubatanidza nevamwe vari kucreative industries. The truth of the matter is muno muAfrica people cannot afford. Vakavanda they will never afford that mask, even chero iri dhora.
Muzvare Mandaza vanoti kunyange hazvo chirongwa chemask up Africa chakatanga kuNigeria nenyika dzimwe dzekuWest Africa, vaona zvakakodzera kuti vabatanewo nenyika dzekuchamhembe kweAfrica muchirongwa ichi kuitira kuti munhu wese anoshaya awanewo mamask aya. Muzvare Mandaza vanoti shuviro yechirongwa chavo ndeyekuti nyika dzemuAfrica dziwanirwe mamasiki anoita miriyoni imwe chete panyika yega yega ayo anozopiwa vanoshaya pachena. Mashoko amuzvare Mandaza anounza mufaro mukuru kumadzimai ekudziva rase kwa extension ayo anoti anoda rubatsiro sezvo asingakwanisi kutengera mhuri dzavo mamasiki ekudzivirira kuti vasabatwe nechirwere cheCOVID-19. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanovavo zvakare vari kutungamira chikwata cheCOVID-19 Interministerial Task Force vanoti zviri kuvashamisa kuti kune vanhu vari kuti havasi kuziva nezvedenda reCOVID-19 nokuti inyaya iri kushambadzirwa panefenyuro dzakasiyana siyana dzemunyika mazuva ose. Amai Mutsvangwa vanoti COVID-19 iri munyika nokudaro vanhu vanofanirwa kugara vakazvidzivirira kuchirwere ichi nekupfeka mamask kana kushandisa madhuku avo nezvimwe zvinokodzera kuvhara mino nemiromo yavo pose pavanosangana neveruzhinji. Amai Mutsvangwa vanotiwo mutemo unosungira munhu wese kuti agare akazvidzivirira kuchirwere ichi kuburikidza nekupfeka mamask aya. Kudzamara vawana rubatsiro rwemamasiki aya vagari vakawanda vekudziva rase kwa extension vachagara vachitya kubatwa nechirwere cheCOVID-19 pamwe nekusungwa nemapurisa sezvo vasina mamasiki ekuti vagare vakapfeka pavanosangana neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 kudziva rase kwa ndini Kirimudzamiri.
Chirongwa chedu chelife talk nhasi tiri kutarisa nyaya yekurwisa chirwere checoronavirus uye urongwa hwekunamatira kuti chirwere ichi chipere. Sezvongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu wevanhu vari kubatwa necoronavirus munyika unoramba uchikwira apo vakawanda vari kubva kuSouth Africa vari ivo vari kuwanikwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votungamira vanhu mukunamata asi vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachiratidza kunyunyuta nematongero avo. Madzimai matatu eMDC akapambwa onyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso uye hama dzavo dzinonzi dziri kurambiswa kuvapa zvekudya. Tsamba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@uanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 15 Nhlangula 2020 nguPraxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Ekuchoneni kwelanga la izolo, inani labakade sebefunyene bele COVID-19 eZimbabwe bese lisondela kwabangamakhulu amane, 383. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisishiyagalombili, 8 million.
We therefore gather in prayer in the total belief and knowledge that the word of God is true and life. For indeed, heaven and earth will pass away, but his word shall not pass away.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhokhela umbuthano wabafundisi benkolo ezehlukeneyo leziphathamandla zikahulumende wakhe ukuthandazela ilizwe empini yokulwisana le COVID-19.
Sikhathazekile kakhulu ngohlupho lokuswelakala kwamanzi edolobheni lakoBulawayo. Lokhu sokubangele ukuthi abahlali bakoBulawayo bazibone sebephakathi kwemikhuhlane esiqhamukile. Ezinye izimuli sezilahlekelwe ngamalunga azo eluvevi kuwadi 15.
Abekansile yakoBulawayo bebethe gwaqa lamhlanje emhlanganweni wokudinga isisombululo kudubo lwamanzi angcolileyo osoluhlasele lelo dolobho lwabangela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo esesibulele abambalwa ikakhulu abantwana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ekuchoneni kwelanga la izolo, inani labakade sebefunyene bele COVID-19 eZimbabwe bese lisondela kwabangamakhulu amane, 383. Abagqokelela abangamashumi amahlanu lantathu, 53 asebesinde kulesi sifo sabulala abane. Leli nani likhwezwe ngamashumi amabili lasikhombisa abagcinwe endaweni zama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokho laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane phose amashumi ayisithupha, 58,438. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisishiyagalombili, 8,031,381. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane, 436,297. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi ezedlula ezine, 4.1 million. Kubika abenhlanganiso eyeworldometer emazweni awezwekazi leAfrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 242,105. Labulala inkulungwane ezedlula eziyisithupha, 6,464. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu, 109,977. Kubika abenhlanganiso ye-African Union. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhokele umbuthano wabafundisi benkolo ezehlukeneyo leziphathamandla zikahulumende wakhe, umbuthano wokuthandazela ilizwe owenzelwe esikolweni sakhe eseState House owe-Presidential National Day of Prayer and Fasting. Kudingwa umusa kaNkulunkulu ukuze inqotshwe impi yokulwisana lodubo lokusabalala komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. UMavis Dama usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Bekule miculo ehlukeneyo evele kumaqembu ehlukeneyo agoqela iPolice Band, Family Voices elivele kwaBulawayo, lamanye akade ecula ingoma zokudumisa umdali. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele abakade bekulomkhosi labakade bebukele kumabona kude ukuba umkhuba wokuthandazela ilizwe
benga ukali namshanje njengoba bewenza nsuku zonke selokhu umbuso we-new dispensation awukhokhelayo wangenayo ebukhosini ngomnyaka ka 2017. Uveze njalo kuba lomkhosi wokuthandazela ilizwe ukuthi lisinde kundaba zomkhushane we-COVID-19 ukwenza elandela umbhalo njengalokho okuchiwo lugwalo luka 2 Chronicles 7 verse 18 kusiya ku 15.
Forgive us for all our immorality and uncleanliness. Forgive us for every act of injustice.
Sixolele kikho konke esikwenzayo okungalunganga njalo kungcolile. Sithethelele kundlela zethu zobuncindezeli zonke esezenza abayanga baqhubeke bedubeka lemfazi abamsulwa. Sithethelele munye ngamunye kanye lesizwe izono esazidala singananzeleli. Usihlambe ngegazi lendodana yakho uJesu Kristu.
Cleanse us with the blood of your Son and our Lord Jesus Christ.
Ubonge uNkulunkulu umnankagwa ngokulondoloza impilo zabantu bebalutshwana abalahlekelwe yimiphefumulo ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19 elizweni.
We therefore gather in prayer in the total belief and knowledge that the word of God is true and life. For indeed,
kungakho sibuthene namhlanje sithandaza silokukholwa njalo sisazi ukuba ilizwi likaNkulunkulu liyilona iqiniso njalo liyaphila. Ngempela izwi lomhlaba kuzadlula, kodwa ilizwi likaNkulunkulu kaliyi kudlula. Lokhu kumunyethwe kuMatthew chapter 24 kuvesi ya 35.
And this is in Matthew chapter 24 verse 35.
Kodwa abakhulumisane lalomsakazo ababalisa umnumzana Wiseman Mthembu wasemzini wekuwadzana eHarare uthi umnankagwa makaphile ngendlela etshengisa ukuzehlisa akhuluma ngakho, hatshi kuba kuphelele emoyeni.
Ekuqaleni ukuze into zonakale kanje nguye uma iqala lendaba lecabinet yakhe, njalo kule corona le akubona ukuthi into eqathekileyo leyo. Into esesiyifunayo thina into ezinjengokudla, into ezilula nje ezincane njengamamaski, kodwa konke lokhu akakuboni. Makaqale yena ayekhuleka.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Marvelous Khumalo uthi umthandazo kuphela ungake waziqeda inkinga ilizwe libhekane lazo, ngoba laye uNkulunkulu ufuna abantu abasebenzela inhlelo ezikhomba ukuba bazinikele uguqula isimo abakiso.
Singayi kuNkulunkulu thina njengelizweni siphila kanjani? Uhulumende yena uyenzeni ukuze ancede abantu bakhe? UNkulunkulu unceda umuntu ozincedayo.
Abanye babakade besemkhosini wanamhlanje bagoqela inkokheli yamabandla okholo lwesiKristu athi iZimbabwe Catholic Bishops Council, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches, Zimbabwe Indigenous Churches Council, National Elders Forum labanye. Abenkolo ezinye bekulabesiGreek, abeHellenic Community, abokholo lwesi-Islam, abeZimbabwe Muslim Community, abokholo lwesi-Hindu, labokholo lwesi-Juda, abeJewish Community. Wonke lamaqembu aphiwe ithuba lokutsho imithandazo kuthandazelwa ilizwe phezu kokuchiyeneyo. Sonke lesi sikhathi bekuhlatshelwa ingoma zokudumisa umdali ebezikhokhelwa ngamaqembu achiyeneyo omculo agoqela i-Police Band. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kulabantu abathi kabalusekeli usuku lwalamhla olwe-National Day of Praying and Fasting, kube khona njalo abanye abathi wenze kahle uMongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uZulu kumele akhulekele ukuthi uphele umkhuhlane we-COVID-19. Nampa babanye abasithumezele imilayezelo yabo ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Igama lami ngingukhawutini Ncube, ngisesiqintini seLubhani. Ye, udaba olukhulunywe nguMongameli Mnangagwa lokuthi abantu bekhuleke ilizwe lonke, hhayi umuntu omdala uyaphosisa. Mina ngombono wami bengibona ukuthi aluba yena ukhangele ngalabo azidela mhlaba abayibona abalelungelo lokukhokhela izimbuzi kaNkulunkulu, ngikhokhelele endleleni kaNkulunkulu, abanjengaba bishop ingingathi phecelezi abahlekazi bonke abayibona abalelungelo kuNkulunkulu acele bona hathi yena ngoba enjana uyazazi lanxa engaziboni ukuthi izandla zakhe zingcolile izigcele igazi hayi hayi abekungamelanga akwenza abanocele labo bamnika ilanga cele ukuthi bemnike ilanga bebeka ilanga lokuthi kukhulekwe ukukhokhela ngibona ababahlekazi hathi yena ubeka ilanga hayi lapho uphothisile lelizwe njengoba seliphakathi kokugedla amazinyo lizagedla amazinyo okudambile
okhulumayo nguvusimozi ncube ngikhuluma ngisetsholotsho ejowa ngijabulela umsakazo westudio 7 osethulela yonke into eyenzakala elizweni lezimbabwe ngendlela ephakemeyo ephezulu ngibonga upresident wethu uComrade Mnangagwa ngohlelo olwethulileyo olwe lockdown kuba sihlangane emabandleni sikhonze uNkulunkulu ophilayo sikhonze uJesu ophilayo lo hlelo lwe-fasting and praying siyakujabulela sibili lokho ukuba upresident wethu Mnangagwa uyakholwa kulo wasidalayo siyabonga sibili hayi siyajabula lathi ukubana lathi namuhla sike sakhuluma lomkhulu wethu onguye wasidalayo wasenza saba lapha emhlabeni onguye owasenza saphefumula onguye owasenza sabuswa nguye uComrade Mnangagwa siyabonga onguye njalo ozayiqeda leyo corona engasoze iqede ngamakhiwa izaqedwa nguJesu Kristu nje kuphela akukho omunye ozayinqoba icoronavirus ngiyabonga
ithi salibonani labalaleli beStudio 7 ninjani nonke ngithanda ukubana ngikhulume ngale iprayer ecelwe ngumongameli kunzima ukuthi umuntu yena ongalunganga akhanye ecela iprayer alubana ucela iprayer yokuthi bantu kangilunganga ngiyisidlova ngingumbulali ngicela lingithandazele ubudlova buphele alabona siyizwile le ndaba manje nxa ecela iprayer yokuthi umkhuhlane uphele khumbeni ilizwe lihambe kuhle lake la lunga ilizwe elibuswa yisidlova elibuswa umuntu ongalunganga akwenzakali lokhu yikho ke le iprayer angiboni simela thina ngoba iprayer engalunganga ngizazincitshani mina vele ngingelalutho njalo ngizathanya ukuzila ngizilani khona vele ngingelalutho umuntu ozilayo umuntu ololutho umuntu ovele sidla mina ngidlani angelalutho nginendlala ngilambile umuntu olambile ungathi akazincitshi mina ngusifande ngiyabonga
labo ngabanye babalaleli bakastudio 7 abasithumezele imilayezelo yabo enkundleni yokuxhumana WhatsApp unombolo ezithi +12024650318 ulakho lawe ukusithumezela owakho umlayezelo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku-short wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930 6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Umthethwandaba kamanje eHarare walele imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyo abesifazane be-MDC Alliance uNkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova. Abathathu laba betheswa icala lokuqamba amanga ukubana bathunjwa kanye lokuhlukunyezwa ngamapholisa ngenyanga edluleyo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UManji uBianca Magwande walele abathathu laba imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ukuze benelise ukuthoniswa bevela emakhaya ngoba icala labo lilikhulu kakhulu ukuthi nxa bethe bafunyanwa belecala bazagwetshwa ukuhlala ejele okwesikhathi eside. Uqhubekethi umbiko wabo wokuthi bathunjwa lokuhlukunyezwa kungcolise kakhulu isithunzi selizwe njalo bengavunyelwa ukuhlawula ibail balakho ukubaleka elizweni. Umnumzana Jeremiah Bhamu, elinye lamagqwetha abathathu laba, uthi ngokwethulwa kwalesi sinqumo kutsho ukubana bazaqhubeka bevalelwe lize liphele ukuthethwa icala labo. Kodwa uBhamu uthi kabajabuliswa yilesi sinqumo, ngakho ke bazakhweza lolu daba kumthethwandaba waphezulu besiphikisa. Amagqwetha abathathu laba akhalaze edale ukuthi izihlobo labangane ziyalelwa ukuthi zibalethele ukudla kusukela ngolwesihlanu. UMantshi ulaye ukuba abohlangothi lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services lubavumele ukuphathelwa ukudla kanye lokuqhubeka beselatshwa. Abathathu laba bazabuyela edale mhlaka 26 walinyanga kaNhlangula. Abe-MDC Alliance bethule umbiko besithi bakhathazekile kakhulu ngokuphathwa kwabathathu laba abalokhe beqhubekela phambili behlukunyezwa. UMamombe, uChimbiri loMarowa babikwa baqamba amanga lapho besithi babotshwe ngamapholisa ngemva kokutshengisela emzini weWarren Park eHarare mhlaka 13 ngenyanga edluleyo kaNkwenkwenzi. Bathunjwa besezandleni zamapholisa bazobonakala mhlaka 15 sebeseBindura. Umphathintambo wezomvikela umnumzana Kazembe Kazembe utshele intatheli izindaba ngeviki edluleyo ukuthi ulobufakazi obukhomba ukuba abathathu laba kabazange bathunjwe, okungumbiko osekelwe ngumabhalane omkhulu kugatsha lwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana obhale enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeTwitter. Yena othi ulemifanekiso yamavidiyo asekela umbiko kahulumende wokuthi baqamba amanga abathathu laba. Nxa bengafunyanwa belecala balakho ukugwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka engedluli amachumi amabili. Kolunye udaba intatheli izindaba esebenza izimele uFrank Chikore kanye loSamuel Takawira womsakazo owe-263 chat abetheswa icala lokungalaleli umlayo wamapholisa baphindele edale likaMantshi eMpare namhlanje. Kodwa icala labo ladluliselwa phambili ukuze baphindele edale mhlaka 25 yona le inyanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thukuzani Khuphi namhla likhethe amalunga alo ikomiti emqoka iye-standing committee, lapho umnu wabo kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai uManase eselilunga layo. Abanye njalo abangene kule ikomiti umnumzana Elias Mzuri labanye. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare lamhla, isiphathamandla saleli cele le-MDC umnumzana Monzora uthe balelungelo lokuxotsha ephalamende labo abangalalelanga isinqumo somthethwandaba esokuthi i-MDC ithi yiyo elibandla elimqotho, njengoba umnumzana Nelson Jamisa okhokhela ele-MDC Alliance engathathanga intambo zombuso ngokusemthethweni. Wengeze wathi akusiqiniso ukuthi isakhiwo se-Harvest House esibizwa ngokuthi Morgan Tsvangirai House ngesomunye umuntu esithi ngese-MDC, ngakho sesingesebandla lakhe. Uphikisile njalo ukuthi ibutho lancedisa ibandla lakhe ukungena kulindawo esithi langenela sokule ngxabangxoza ukulondoloza ukuthula. UMonzora ugcizelele ukubana njengoba umnumzana Obed Gutu waphuma esikhundleni sokuba yisikhulumeli sebandla, bazadinga ozathatha leso sikhundla. Lokhu kwenzakala ibandla le-MDC Alliance selikhweze udaba ephalamende liphikisa ukuxotshwa kwamalunga alo libandla le-MDCT. Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lomthandazo obizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthandazela iCOVID-19. Kodwa likhumbule izihlobo, alisozele nelise ukungena kuhlelo ngocingo njengoba asisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gciwane. Abe kansile yakoBulawayo bebethe gwaqa lamhlanje emhlanganeni wokudinga isisombululo kudubo lwamanzi angcolileyo osoluhlasele lelo dolobho lwabangela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo. Lesi sihudo sesibulele abambalwa ikakhulu abantwana, kugula abaningi njalo. Umeli weluveve edalele ephalamende unkosikazi Stella Ndlovu uthi ubelethuba lokwethekelela ezibhedlela lapho abagulayo abalaliswe khona, njalo wakhulumisana lezinye imuli zabafelwe ngabantwana. Uthi usekhulumisane lekhansili yakoBulawayo kanye leziphathamandla zikahulumende kuleli dolobho ngalolu daba.
Ngikhuluma nje kathesi ukhona umntwana osetshonile. I'm on the ground ngalolu daba kusukisela luqalisa. Kwabuya amanzi some almost 4 weeks back, amanzi la abuye ebusuku, abantu bakha. Abanathayo banatha, abanye bathi bona abazange banathe. Ngilo mntana omnewethu othi anti angizange nginathe, mina ngapheka itiye ngamanzi ayisefikile nganatha. Isisu sahle saqalisa ebusuku kusiya kusa kwase kungabantwana. Kususela khonapho akuzange kube lento enhle. Abantu abaningi bahle baqalisa isihudo, abanye behlanza bulawa izisu ngapha isihudo. Abanemali zabo ke baphuthuma baya esibhedlela, abangela mali mahlala ezindlini. Abenza i-SSS i-sugar salt solution liyana bayenza abantu bakontinue benatha.
Selikhulumile yini le nkokheli yekhansili labanye njalo abaphatheke ngalolu daba ukuthi lidinge amacebo ukuthi amanzi la ahlanzeke?
Ngagijima nga e-local clinic ngakhuluma lo-sister. Sister, uzwile yini ukuthi emzini wakho lapha sokule outbreak yesihudo lokuhlanza? Usister wathi kahle ngikhangele. Uthe esekhangele wathi yena uqinisile. Sokufike abantu abangu-5 kusekuseni nje lokho. Unumber 5 wakhona lathi bese sinanzelela ukuthi ikakhulu ama-numbers yabo aseduzane. Njalo nxa sokufika khonapho kubo number 5, hayi thina lathi siyabe sesithi indlebe. Yikho ke unumber 5 sesimphile imbodlela yokubana hambe ayifaka lesi sihudo babuye naso kusasa. Ngathi hayi kulungileke sister, kahle ngingene phakathi komuzi. Ngisuka lapho ngafonela umeya, ngafonela u-assistant director of health, ngafonela umama uNesi Sampofu u-PR owe-BCC. Ngabatshela bonke ukuthi hayi lapho kukhanya sikuwonakala phakathi komuzi la abantu bayagula lapho. Basebesithi hayi ke sizathumela i-team ezabuya e-health izekhangela kwanangapha. Mina quickly ke ngangena phakathi komuzi, ngangena izindlu ezithize. Ngathola indlu elabantu abangu-8, only one owayengaguli. I-7 iyonke bebulawa izisu. Ngapha bahlanza abahlanzayo, abahudayo bahuda, izisu ziyabachila. Isisu sakhona nxa besikhuluma laba abasikhulumayo bathi bona umhelo ungcono.
Lo-ke bekungunkosikazi Stella Ndlovu omela iluveve edalela ephalamende. Uxoxe lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhonale koBulawayo. Kusenjalo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi kufanele abagulayo belatshwe ngaphandle kwembadalo, njalo abafeleyo baphathiswe nguhulumende.
Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sikhathazekile kakhulu ngohlupho lokuswelakala kwamanzi edolobheni lakoBulawayo. Lokhu sokubangele ukuthi abahlali bakoBulawayo bazibone sebephakathi kwemikhuhlane esiqhamukile. Ezinye izimuli sezilahlekelwe ngamalunga azo eluvevi kuwat 15, kukanti abanye abantu bayagula, abanye njalo bakhala ngezisu ezibuhlungu, njalo bayakhupha. Sinika uhulumende lo-BCC umlando wokuthi ngesiphangephange kabalandelele umzila womthambo walokho kungcola kwamanzi. Sikhuthaza u-BCC ukuthi athwale ijogwe lokuvuma izimfa lezi esezithe zabakhona, avikele izimfa ezingaba khona njalo ancedise izimuli ezilahlekelweyo. Sifuna izimpendulo njalo kwenziwe imizamo masinyane ezenqabela ububi obungalandela phezu kwalobo obuvele sobukhona. Isisi kumele akubone njalo akwenze umlando wakhe ukuthi abantu asebethe bagula bayathola ukwelatshwa kungelambadala. UBCC logatsha lwamanzi elizweni abasebenzisana ngokucwayiza kwelihlo kulungisiswe udaba lwamanzi lawa asebulala abantu. UBCC kaphumela amasu awesikhathi eside azakwenza ukuba uhlupho lokungcola kwamanzi lungaphindi lube khona. Uhulumende kaphumela amanyathelo lezinqumo ezizakwenza ukuthi udubo lwamanzi kobulawayo luphele du lube yimbali. Nxa iBCC ingasenzanga lokho esikubalise ngaphezulu, inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association izathatha amanyathelo ezomthetho ihambise uBCC emthethweni.
Lo bekungumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lapho lo Sithandekile Mhlanga ekoBulawayo. Kwezemidlalo, uZulu ukhuthazwa ukubana engalibali abesifazane nxa ephathisa abezemidlalo abaqhuba nzima ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ye-Footballers Union of Zimbabwe ngevikele edlulileyo yamukele impahla esetshenziswa ngabesifazane nxa besemfuleni ivela kusomabhizinisi uSithulisiwe Mthimkhulu njalo iqondiswe kubadlali bomdlalo wenguqu abesifazane abadlalela amaqembu akoBulawayo. Oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Footballers Union of Zimbabwe njalo wake waba ngukapteni weqembu lamaMighty Warriors uNomsa Boys Moyo uthi isipho sikaMthimkhulu saphathisa kakhulu abadlali bomdlalo wenguqu abesifazane.
Kungabe ngubani phandle yabona ufuna ukunika isipho sakhe ucabanga umntwana ongumfana. Besuke abantu bekhohlwa ukuthi lo mntwana oyinkazana lakhe kumele akhangele. So umama uMthimkhulu ngithi inkosi kayimbusise yengezelele kulokhu asethe khona wathi sandilesiphayo sandilesibusisekileyo. Ngicele futhi labanye omama phandle abakubhizinisi labo ukuthi baxhasane nomama uMthimkhulu bencise abantwana abangamankazana ngalesi sikhathi. Yona sonke siyakwazi ukuthi zingaphandle la. And lalo mkhuhlane sithe sahlangana lawo we-COVID-19 suke kube nzima kakhulu. Mina ngimele abantwana abangamankazana abadlala ibhora nithi siyabonga. Balutshwane omama abangakwenza lokhu osenzele igoli.
Impahla lezi ezivela kumama uMthimkhulu ziye kumaqembu alitshumi lambili abalisayele Barrow Jets, iBia and Friends, iNew Orleans, iHighlanders Royals, iMagwegwe, iZetarapi, iStreet Set, iMpophoma, iSobukazi, yeNtumbane, iBantu kanye leHearts of Oak. Umama uMthimkhulu utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba isifiso sakhe ngesokuba inhlelo zokuphathisa abesifazane abadlala umdlalo wenguqu zisabalale zifinyelele kumagumbi amane elizwe leZimbabwe njalo ukhuthaze abanye omama ukuba labo bephatheke kuzo. Iqembu leMighty Warriors yilo iqembu lakuqala ilo mdlalo wenguqu kweleZimbabwe ukufinyelela ukuyadlala kumidlalo ye-Olympics kodwa usekelo abadlali abesifazane abalutholayo lunganeno nxa kuqathaniswa lolutholwa ngabadlali besilisa. Imele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ekutshoneni kwelanga la izolo, inani labakade sebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe beselisondela kwabangamakhulu amane 383. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula isitshiyagalombili 8 million. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhokele umbuthano wabafundisi benkokeli benkolo ezehlukeneyo leziphathamandla zikahulumende ukuthandazela ilizwe empini yokulwisana le-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.